ANC yakunda zvichitevera kuwana kwayaita zvikamu zvinodarika makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana. Aka ndeke kutanga kubva muna 1994 kuti bato iri riwane zvigaro zviri pasi nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Sangano rinoona nezvisarudzo muSouth Africa reIndependent Electoral Commission rinoti bato reDemocratic Alliance rawana mavhoti anoita 21.76%, ukuwo bato reEconomic Freedom Fighters zvichiwanawo mavhoti 10.79%. Zvichitevera kukunda uku, bato reANC riri kutarisirwa kuumba hurumende patsva pasi pavasiri Ramaphosa, avo vakapinda panyanga mushure mekubvisa vaJacob Zuma pachigaro gore rapera vachipomerwa mhosva yeuori. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paCape Peninsula muCape Town, Dr. Trust Matsilela, vanoti kudzorerwa panyanga kweANC kuchaita kuti mhuri yeZimbabwe inogara munyika iyi itarisane nematambudziko akasiyana siyana.
Policy wise, I think there will be just a continuity of what we have been seeing, but I'm actually seeing a new departure from a soft approach on Zimbabwe and South Africa to a hardening, especially because we're battling the triple challenges of poverty and inequality, unemployment, and Zimbabweans consume a fairly considerable amount of jobs, especially in farms. So ANC might actually be changing its approach.
Va Gideon Chitanga, the University of Johannesburg, vanotiwo vaRamaphosa vane ruzivo rwakadzama munyaya dzezvemabhizimisi zvinova zvichayamura kwete nyika yeSouth Africa chete asi kuti nyika dzakawanda dzinosanganisira Zimbabwe.
VaRamaphosa mutungamiri anoratidza kuziva chaizvo zvebhizinesi, anoratidza kuziva chaizvo zvinodikanwa muSouth Africa. So utungamiri hwavo huri kuratidza kuti vanhu vemabhizimisi nevekunze kwenyika vari kuvaremekedza. So ndinoona zvichibatsira South Africa, especially panyaya yekugadzira zvinhu zvakaita sana corruption, uori hwanga hwatekeshera panguva yavaZuma. Ndinoona South Africa ichikwiridzirwa pamaeconomic indicators neatinoti maindicators epolitical stability nesecurity. Izvi zvinobatsirawo mainvestors kuti adzoke muSouth Africa.
Zvichakadaro, mhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa yarumbidza hurumende yeSouth Africa nekuita sarudzo dzine runyararo. Vamunyaradzishoko vati Zimbabwe inofanira kudzidza zvakawanda kubva kusangano rinoona nezvesarudzo muSouth Africa.
Ndadzidza zvinhu zvakakosha zvinotangira paindependence yeboard zvakafanana neZEC kurana maelections. Bodhi iri tikuona riri bhodhi rakasarudzwa neparliament kuite nemutungamiriri wenyika. Media houses hese ari kubudisa nyaya sezvairi, havasi kutora mativi. Taona mapolitical parties hese achibudiswa paSABC vachitaura vakasununguka kuZimbabwe, tichiziva kuti aiwa izvozvo zvinongoitwa nezano PF chete. Hapatenderi kuonekwa umwe mutungamiriri, especially kana ari mutungamiriri weMDC, hapatenderi kuonekwa achitaura.
Kubva South Africa yawana kuzvitonga yaita vatungamiriri mumakore makumi maviri nemashanu vanoti Mushakabvu Nelson Mandela, vaThabo Mbeki, vaJacob Zuma pamwe navaRamaphosa vari panyanga pari zvino. Zimbabwe yakaita mutungamiriri mumwe chete vaRobert Mugabe kwemakore makumi matatu nemanomwe. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.